Nengo zekomiti dari Senate kwa Amerika rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Foreign Relations Committee va Chris Coons vebato remadhemocrats nava Jeff Flake vemarepublicans vakatura bhiri mudare ravo rakanangana nekuvandudza mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA. Mutemo uyu wakadzipwa nedare reCongress muna 2001 uchitemera zvirango vamwe vakuru vehurumende vaipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru muhurumende vanoti vakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti Zimbabwe yainge yatora mapurazi kubva kuvachena ichipa vatema. Mubhiri ravo vakunzi navaFlake vanoti kuti zvirango izvi zvibviswe, Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena, kuvandudza upfumi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemuHarare yamai Gertrude Moyo vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neparamende yeAmerica zvakanaka chose.
Zvakanaka kuti nyika dzakaita sana America dzipindire, nekuti ndo dzine mari, ndokuti munyika medu muitwe sarudzo ine jekerere pasina kudeuka kweropa.
Mutauri weMDC inotungamirwa navawosh mincube vakurawo nechwai vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pabhiri rave kuzeiwa neCongress yekuAmerica.
Zviri kutaurwa ne vekuAmerica kuti vari kuuya tinototsigirana nazvo devauya vatsvaga kuti vavhunzurudza ZANUPF kuti vanhu vakadisapia vakaenda kupi kuti tigoita sarudzo dzakasununguka.
VaRichard Chimbiri vanoona nezvesarudzo muMDC vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti America nenyika dzepasi rese dzipe muono wadzo pasarudzo dzemuZimbabwe.
ZANUPF yakatoenda kuRussia, ndiyo chete nyika ZANUPF nenge Zimbabwe yakadaidzwa kuRussia kunoona maitirwo anoitwa sarudzo. Hakuna nyika yakaenda kuRussia kunze kweZimbabwe. Chayaendera kuRussia utsotsi huri kuitwa neRussia watakambonzwa makumwa kumwa kuti yakazviita futi kuAmerica.
Vanoongorora zvimatongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti mutemo uri kuda kudzikwa neAmerica wakanaka chose. Vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaona mukana wekuzvichenura nekuita sarudzo dzakachena sekuimbisa kwavo.
Sekutaura kwandamboita havana imwe nzira yavangakwanisa kutora. Tinoona vamunangagwa vane nzira imwe chete ingaita ingachenura kuve kwavari pachigaro. Sezvo zvambotaura kuti pakutorwa kwakaita chigaro muna November vakashandisa mauto. Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo zvavana imwe wei yavangafamba nayo kunze kwekuti vaite sezvanga zviri kukurudzirwa neAmerica nedzimwe nyika dzakatikomberedza.
Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanoti kunyange hazvo America ine kodzero yekutsika mutemo wainoda, hazvina kunaka kuti iudze dzimwe nyika kuti dzozvitonga sei.
Vanotenda wanike zvo kuti munhu uripo uyu unonzi mutungamiri wenyika uripo dai ambopuwa mukana vakabva vakataurwa nomiri wavo ari kunoko vanotsigira. Saka ndezvimwe zvavanotarisira kuti kana taitawo zvino.
Mashoko aya atsinirwawo nemurayiridzi wezvidzidzo zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke avo vati Zimbabwe inyika yakazvimirira isingafaniri kuudzwa zvekuita neAmerica. Vati Zimbabwe ine paramende yayo inogadzira mutemo wayo. Vaendera mberi vakati hapana chinoshamisa pane zvekuitika nekuti mapato anopikisa anoda kuti Zimbabwe igare ichiomeserwa pane zvose zvikuru MDC. Asi vemDC vanoti ZANUPF ndiyo yakazvikokera moto muziso nenyaya yekutonga nedemo. Vanokokera nhengo dzebato riri kutonga reZANUPF muparamende vaLove Mo Matuke vaudza Studio 7 kuti paramende yekuAmerica yakasununguka kudzika mitemo yainoda. Vatiwo Zimbabwe iri kuronga sarudzo dzakachena dzine vaongorori vekunze.
Want to work with the rest of the world.
Mot vatungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye vachatambira chero zvichabuda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.